Vashtaura pamusangano uyu, uyo wakaitirwa pane imwe hotera muno muHarare nezuro manheru, vamiriri vemapato matatu ari muhurumende mubatanidzwa, vakakurudzira kuti vanhu vatsigire gwaro rebumbiro iri, kunyange hazvo vakapa zvikonzero zvakasiyana. Mutauriri weMDCT uye vari mumwe wemasachigaro ekomiti yeparamende yakatungamirira kunyorwa kwegwaro rebumbiro iri yeCOPAC, vaDouglas Monzora. Vakati veruzhinji vanofanira kutsigira bumbiro iri nepamusana pekuti mutungamiri wenyika achange ava nenguva yakatarwa kuti ange ari pachigaro nezvimwe zvakadaro.
Rinopa matem limits ekuti kana uri mutungamiri wenyika unotonga kanopera, kana uri mukurumukuru wemauto unotonga kanopera, kana uri mukurumukuru wemapurisa unotonga kanopera 10 years, kana uri clerk of parliament unotonga kanopera. Chechipiri ndechekuti bumbiro iri rinoti vana veZimbabwe vanobvumirwa, vana vechikoro vanokurudzirwa kuti vaende kuchikoro, uyezve vanoenda kuchikoro mahara. Vana vekuprimary nelower secondary vakuenda kuchikoro mahara. Tochibvapo toenda panyaya yekuti kune devolution. Devolution yavapo, kune dual citizenship yavapo. Bumbiro iri rinotaura nezvekodzero dzakawanda dzemadzimai. Saka isu tinoona sekunge rakasiyana nezvazvakaita vana Langest House.
Nyaya yedevolution iyi yakatsigirwawo nevanoona nezvekurongwa kwemisangano muMDC inotungamirirwa namuzvinafundo Welshman Ncube vatsubani moyo.
Why do we fight going forward? Let's not allow ourselves as Zimbabweans to squander the gains that we have made now. We need to build on top of them going forward. We might differ in terms of whether they're substantial or not, but there is general agreement amongst all of us that they are gains. So I'm saying to you today, we should not squander this opportunity like we did last time.
Vakataura vakamirira ZANU PF vapsychology mazivisa vakati bumbiro iri rinofanirwa kuvhoterwa nekuti rinodzosa masimba mazhinji kumutungamiri wenyika.
Constitution inofanira kuvhoterwa nekuti maprinciples akabvumira. Ene maprinciples kana abvumirana, maparties acho emaprinciples akabvumirana zvakare. Saka tinofanira kufollowa mapositions anenge asetwa nemaprinciples edu. Ende takaverengawo draft acho tikaona kuti aiwa it was a compromise draft. Range rine maviews etaipushwa isu seZANU PF, anoinclude empowerment opportunities, anoinclude recognition of, veterans of the liberation struggle, education, and anoyo retain enough executive power ya president. Saka wanhu tiri kuda kuti vavhote yes.
Asi mutungamiri weMDC 99 vaJob Scala vari kukurudzira kuti veruzhinji varambe gwaro iri pareferendum yakatarisirwa kuitwa musi wa16 kurume. Vaskala vakaudza musangano uyu kuti havasi kufara nekuti hurumende ichange yakura zvikuru kana gwaro rebumbiro iri rikatambirwa pareferendum.
Nokuti makaita chitsotsi chakakura apo masimba ese apurezidendi akadzoserwa. Zvakare varume ava vari kuwedzera mamember of parliament kuti vawandise muno munyika, nyange munoziva kuti bongozozo rakaitika kuMDC chaiko ranga riro kuti hatidi masereta nokuti vanhu vanorya vanozowanda. Zvino nemhaka iko zvino tichitendera kuti tive nevanhu 500 vanenge vari maMP vachidya muchikwama chehurumende. Ndozvatiri kuramba izvozvo.
Izvi zvakatsigirwawo nemutungamiri wesangano reInternational Socialist Organization muZimbabwe vamunyaradzi Gwisai.
Bumbiro iri ibumbiro ranyorwa nemapoliticians kuti vawane mabasa avapfume. Even nhasi tichitaura maMP aroda kuti abhadharwe kunotsanangurira vanhu. Yetu vakapuwa mota nhatu vakadla mari dzemaCDF. Nguva yakwana bumbiro iri harichengeti dumbu revanhu, bumbiro rinochengeta dumbu remapoliticians remaemployer navapfumi. Haiwa, rambai izvi vana veZimbabwe.
Vakataura vakamirira sangano rinorwira bumbiro idzva remitemo yenyika rinobva muvanhu reNational Constitutional Assembly vaClever Bere vakatiwo nzira yakashandiswa mukunyora gwaro iri handiyo, uye vanoti sangano ravo harisi kufara nezviri mugwaro iri pamwe nenguva yakapiwa veruzhinji kuti varizeye.
Chekutanga seNCA kubva pakatangwa process yekunyorwa kwebumbiro under COPAC, takagara tati process inofanira kunge iri mumaoko mevanhu, iri mumaoko meyatinoti independent commission inohedhiwa najudge anenge achikwanisa kutungamira process asina divi raanenge achitora asingabve mapolitical parties. Chechipiri, tinoona bumbiro iri richipa masimba akawandisa kuna president. Izvi zvazvinhu zvagara zviri zvatinoona sevanhu veZimbabwe zvaita kuti nyika yedu idzokere kumashure. Zvinhu zvaita kuti masimba ari mumaoko memunhu wane anokwanisa kungoshandiswa kuitira kuti vanhu nyika iende kuhondo pasina proper accountability, zvinhu izvo zvakanganisa nyika yedu pane makora atabva. Saka seNCA tinoona kuti iyoyo nyaya yepresidential powers one of the issues iri mudraft constitution inoita kuti titi vana veZimbabwe vasa vavote vavote no mu referendum.
Mutungamiri wemavambo kusile Don Vasimba Makoni vanoti bato ravo harisati ratora danho rekuti votsigirai regwaro rebumbiro iri kana kuti kwete, vachiti izvo zvichaitwa mazuva mashoma ari kutevera. Vamakoni vakaudza musangano uyu kuti kuipa kana kunaka kwebumbiro remuteme yenyika vanenge vari pazvigaro vanofanira kuritevedzera zvizere.
Please don't get drunk on a new constitution. It will not deliver food on your table. It will not put mishonga muzvipatara. Haidzidzise vana kuti vasafoira paorevo. Tinoda utungamiri hunoshandira vanhu, usingashandise zvigaro zvenyika kuzvipumisa vanhu vachidya nhoko dzezvirodya. Izvozvo hazviiswe muconstitution. Kune nyika dzine constitution yakanyorwa pakapepa kadiki kupfuura kandakabata, dzinoshanda zvakanaka kupfuura dzine constitution ye 280 pages.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition iro rakaronga musangano uyu uyo wakapindwa nevanhu vanosvika mazana maviri, rinoti richafamba munzvimbo dzakawanda munyika richipa vanhu mikana yekuti vaonesane nezviri mugwaro rebumbiro iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.